Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai BT. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano rekavhu. Iyi ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungweza nhasi maswera muine bata murefu bata mupfupi apo vechidiki veMDC vanga vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Afumubata jongwe emuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai BT uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Chokwadi pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone. Saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari moko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavatevedzere mitemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mambapedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondivhiringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndichokutiko vanhu vatiko imirayoti mavakazara kudai muchiuya pamba pavaSikala chanoita chii.
vaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatendai BT vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyu akamisa mari aifanira kuraramisa nyika yese. Which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoya akunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri nekuti mune imwe source of funding yakakupai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo votanga kurwa mafactional fight MDC vachiita macitizens. Saka macitizens vevi discovered kuti no takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims ya political party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo nzano nzi manyepo. Nekuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki vanocheka vanhu misoro vasina kutongwa vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights yoita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyiko.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongi gava muZimbabwe zvizadzikiswe. Vambeki ndo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende mubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera hoko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vaMbeki vane nhoroondo yavo.
Munoreve apa vaKagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano. Muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndokureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vaMbeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga isiyoyi nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokono kunotsvaka vanhu vanoti naimi unovuya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vaada kuisa muPollard. Handizi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi wotora vasara vacho woedza mavote 40,000 atokona yaninginge havasvika 100,000 right woti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirana vamwe vacho vakamirira vanhu hamusvika kutaura navo ndo kuvachituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabwens, aiwa tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chienda izvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina bhizinesi vashandi vekulabor kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurana navo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa wehurumende wekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja nemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa. Regai titange kunzwa kubva kuna muzvare Tabeta Manyoni vari muHarare.
Ini hangu handiona zvinhu zvakanaka. Ndinoda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikudze tipe mazezo zvatora zvemusoja. Ndichitori nemusoja anotoshanda kubharake akatondikureta 50 years anditindaomerwa nehupfu nezvinhu zvechikafu chemumba ndikamupa ezvinozvi kuti andibhurira mari akutonisa akudzetabhana kwanemeiwani ndikutotanga ndatombochatobvutanga ndakumbira kubata. Saka inini aminotika vamunangagwava nachisi nevanhu ndofesi ndinoda kutanga kuita ndinoda kwokuti kana vachidiwa kumisira masoja mashopsi kubharaki nemapurisa asi pamavhoti vanhu vanoda kuvhoterwa nezvinhu rezimbabwe vari kuedza kudi. Saka isusu tinoti hatishande kugavhenmendi hatishande kuchipurisa hatishande kuchisoja zvatei tikuiswa mashopsi tonzi titenge kunodhura noti hatina basa chinokosha ngoyemavhoti azvinombonaka. Ivo vamutuli vakutaura izvozvo ndovamwe kutovayo vakaparadza mari yaishanda munyika zvobhovaisa mari yavo kubhondi nasotudzo zvinorwadza tanzi mashopsi kumaendisa kubharaki kuti rwadziswa kwakaita sei kuvi ndivachitiona senge tisiri vanhu ingatisi tivanhu tinovhota ingavo and tinotovhota darika masoja pane vanovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanozonovhota pati zoti vanovhota here kana kuti havavhoti zvii zvinotirwadza mezvezvi ndada kudzeti hupfu chekunokwa ndinogara hausitiwani kana uchinge wawanika uri kuwanikwa uri pa220 karenta ndiye uri kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prazi but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti inyasipa muchikwereti ndikuda cash end up nake mahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kuina chitupa utenge
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii?
Aini ndengoti hangu vamunangagwa vadai mangoti ndiroti because tese tiri vanhu vamwe chete tikuona nhamo izvozvi kuti hanze nekusheya hupfu transport izvozvi kukwira chiko campus bond panhu panofambwa tinangoti 3 minutes transport kusodza campus bond hanzi mafuta asikuwanika tikutenga kumikoto nema20 years per liters saka taakuti hazviripo zviri kuti vanongodai vagadzirisa nyika amenoti vanangu kuri kutaurirana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muHarare.
Kusvuka kwacho hakuchawanike zvitupu kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawanike mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi tee kunopinda mapick and pay ndaiona iri pa90 bond ndinoiwameti mari vakapinda papawaka ekukeshi ichishanda sezvazviri zvakamaka isina mapesenti vakafurirana naye muturi yei kuti ngatisei mapesenti mari yetu vakusumudza nyika iri kuti mari yacho tinongonzwa kuti yadiwa zuva nezuva isusu toramba tichingofidha homwe dzakapfuma kare toramba tichingovafidha havatinzwirewo tsitsi here isu vati tiidyai mavhegi vavachidya mazondo nemari yedu isu shoma yacho iyoyo saka ivo vanoda kunonatsa kune masoja uko ndokavarida kunotanga kukasa ikoko anogabe kana muchindinzwa kwamakarara ndaitaura chokwadi kuti hapana wandinokusiyirai vakanga vazviona ndikatombova blame baba vaitaura munational sports ko amugabe takanovadzisesei vakatifurira ndiotetemabve iti sitatitore pamabasa izvi tikangoona ndege dzaakutenderera hapana chamakamboona imi muri ikoko tikati zvii zvaakuitika tikabuda kunze kwemagedhi totoona kunze kwatozarazara masoja vaakutotisvosvao kuti handei handei takanobvisa mugabe pasina maelections
topedzisira kunzwa kubva kuna mai jani vari kurisape vachitaurawo pfungwa dzavo
ngoma ndiyo ndiyo zviri kumbotaurwa nevamwe ndo zviri kuitika ukuno ini ndikuona ritori dambudziko ratoita hurumende watosvika panhanho inonzi wawadestari nekuti mukaonawo kuti ini maijani ndine vana vangu ndobva ndaona andinawa mwana wangu pamhuri ndiyewo ndoti ndofidha iyeye pamwe awa ndoasiya instead yekuti nditopa wasina vacho zvinorei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vaakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaurira kuti ndine nhamo zvakutoonekwa kunge zvinhu zviri normal kune vana vako rokukura bhizinesi masoja ndiopiwa zvakachipa wai mucivhu 7 mucivhu 7 chero asiri mucivhu 7 mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiya misika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina humbo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remadhemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozivikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndivaJoe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5% kana zvikamu 2 nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro yevashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuwa kweretesa mari wachibadara ne mari dziripasi. Muhurukuro edu tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma joka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihuro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pezvinyunyuto chenyu?
Chakutanga tinyunyuto zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa imberi masevhu sevhandu, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itidzivise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvino zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita uroro wavo nemari yedu isi tisina ruzivo nemari dzozoda kufambiswa sei. Zvazvino zvoto pakaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Ndikatarisa nyaya yekubatidzwa mari isiko pakaisetenda isiriyo mari yekutanga, tisati tambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Tagara tinobatirwa mari senasi nekuti nanhasi mari dzatati kanga isarikana dzeidi dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyaunzwa ikoko imwe inenge yadiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzemapezeri ma7.5% atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavine nguva tichibvunza kuti tiziviseo ine real time kuti mari yakovhidzwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika papetitaya vachitadza kuzodziwana mari idzodzo. Zvichiratidza kuti mangori mafiga ari kudhidhasa, asi tichidaziva kuti ari kuendei. Tichatamba panyaya yekonsultation dzechipiri chinonyanya kushungurudza ndechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza maifomed forces anevemasoja pamwe nemapurisa nevamwe kuti vakwanise kupinga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu wese, vonovhura zvitoro zvevashoma ivavo. Izvi kuda kukonzera mberi zhonga mupublic service. Tiri kuona zviri zvinhu zvakadistabilisa sector public service zvichikanganisa kuzowanzwa kwemasevisi, nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanii yaakuzopatangwa ichipiwa vamwe. Zvino zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wese pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asika vaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvo, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisawo 100 million yekubatsira homwe iyoyo, munoti?
Izvi zvaitanga kutaurwa pavanhu vairatidza nyunyuto yavo, asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo. Mukadzi wavachitaura vachidai kazhinji kacho mari dzedu, asi hazvindi akatarisa kuti hazvina kuzoenda kuzvitoro yekukombiyana iko. Zvitoro yachona itazidiiti pafuti zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho dzisange dzabvafuti. Nyaya yekunge vari kuona kuti vanyanye konzera kuti tinake vanhu, asi nemirongo yatinayo navo tinongoziva kuti mapuro yacho ndo urongwa hwavainawo wekumanisidza vanhu kuti vasadisaisa.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi, nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatsirwa dzenasa idzodzidzizvi kana dzava dziri dzichiri kubiwa dzichiri kudhaijestwa mabasa adzo, tichitarisa nyaya yesocial security tingangobhurodhene mabasa enasa tichingovhara maburi ari kurasikanawo mari. Ikoko zvese zvinokwana zvekutora mari muchidzorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kukireta inofandi kungokireta mumafazi kuwedzera mubasa, tingatogodhaizesaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority yemamaseurity tichitoti awedzerese kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedzawa malonzi wayo anofanisa kuwanikwa ikoko. Zvinoti hapana nidi yekuwedzera chimwe chiomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mikana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno nenyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mokuru wakuma ofisi e Premier Soccer League wa Kenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mubishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika cheMaorias. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvekare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsinira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa-29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabhaketi chete. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti timbogara takagadzirira kuti in the event yekuti apiyo yedu inoramba tinenge takwanisa kutambira kusouth Africa kana kuzambia.
Vachinyora padande mutande ravo retwitter gurukota rezvemitambo muzvare Casey Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguwa hidi apera harga itimbotari samsure na uzwa kare. Mumusha West Mary's kuchitungwiza moita bata mrefu bata mfupi pakati pewe chidiki ve MDC ne mapurisa. Vamwe vechidiki ve Zanu PF ne vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele. soku isika